Komiti mbiri idzi dzanga dzadai dzavanhu vakasiyana siyana vane chekuita nekuwaniswa kwemishonga yemaantiretroviral therapy kana kuti ART munyika kuti vanzwe pamusoro petsamba yenyunyuto yakanyorwa nesangano revanorarama neHIV and AIDS vachiti mishonga yavanonwa iri kunetsa munyika. Vanga vadanwa kuzopa uchapupu vanosanganisira National AIDS Council, NADFARM, Medicines Control Authority of Zimbabwe, pamwe neZimbabwe Country Coordinating Mechanism for Global Fund. Valame Kichipo Mwaramba, avo vanga vakamirira NADFARM, vati havana dambudziko remishonga yeRTE kunyanya first and second line drugs.
For ARVs, as I said, May to June,
kuma ARVs mumwedzi waMay kusvika June, pama first line ne second line drugs tange tine mishonga yese, asiwo pane ma third line drugs hatina rubatsiro rwakawanda rwatinowana, saka awa anogona kumboshaiko.
Asi izvi zvarambwa nava Oscar Mundida, vanova murongi wezvirongwa zveglobal fund munyika kana kuti Zimbabwe Country Coordinating Mechanism for Global Fund, avo vanoti mishonga mishoma uye zviri kuitwa zvekupa vanhu mishonga yemavhiki maviri hazvitarisirwi. Vamundida vati kana zvinhu zvakanaka munyika, vari pamishonga iyi vanofanirwa kupiwa mishonga yemwedzi miviri kana mitatu.
Medicines take 8 to 10 months to come in.
Mishonga inoita 8 to 10 months kuuya munyika. Yakasiyana nekutenga mabanana kungoti pawadira wotenga. Kuvapo kwemishonga hakumezhe nenguva pfupi. Zvinhu zvinodiwa zvinokosha. Uye pamusangano wekuCCM wakabva kuita nevakabva kubazi rezveutano vakataura pachena kuti mishonga yesecond line drugs inotengwa neNational AIDS Council, NAC, ichange yave mishoma mukati memwedzi mitatu ikutevera. Uye kunyangwe tikatenga pari zvino zvinoreva kuti tinozowana mishonga iyi mushure memwedzi mipfumba.
Vamunzida vatorowo mukana kutsanangura kuti mari yakawanikwa neZimbabwe kubva kuGlobal Fund inoshandiswa pamakore 2018 kusvika 2020 inodarika zvishoma madhora mamiriyoni mazana mashanu inopiwa yese, asiwo vakati hurumende yeZimbabwe yakavimbisawo kuti parubatsiro rwawakapiwa urwu ichaisawo madhora mamiriyoni makumi matatu anemazana matanhatu kubatsira munyaya yeutano. Asi National AIDS Council yati pamari iyi hurumende yakaisa madhora zviuru mazana matatu chete kusvika pari zvino. VaAlbert Manenji, vanove vakafanobata chigaro chemukuru weNational AIDS Council, vanga vataurawo kuti sangano ravo harina mari yekunze yekutenga mishonga inozivikanwa kunzi yesecond line drugs. Kusabuda pachena kweNADFARM uku kwasiya dzimwe nhengo dzeparamende neseneti dzichitsutsumwa nekusabuda pachena uku. Senator Lillian Tivias vekudunhu reMidlands vari veMDC vayeuchidza vamwaramba kuti vanofanirwa kutaura chokwadi sezvo vanga vatora mhiko izvo zvatsigirwa nedzimwe nhengo. Zvichakadaro, kune vamwe vari kunyunyuta nekuenda kwegurukota vezveutano Dr. Obadiah Moyo kuNew York kumusangano weUnited Nations, zvinhu zvakaita manyama amire nerongo muzvipatsara zvehurumende. VaVivid Gwede vanoti vamwe vanga vachifanirwa kutanga vaona kuti kuzvipatsara kwava navana chiremba.
Zvino izvinoti kuenda kwaita Obadiah Moyo vachisiya zvezvakare muzvipatsara muchine dambudziko rakatanga apo madokta nemanesi vakatanga kuti vari kudawo mari yakati wandei. Zvinoratidza kuti havana chido nekugadzirisa upenyu hwavanhu, havana chido, havana hanya nekutambudzika kuita vanhu vanhu vari kufa muzvipatara. Muzvipatara hamuna mishonga, hamunazve varapi vacho nekuti varapi vacho vari kutaiwa. Mari yatikupiwa nehurumende haikwani.
Vana chiremba havasi kuenda kumabasa vachiti havana zvikwanisiro zvekuti vashandisei kuenda kunzvimbo dzavanoshandira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.